Mumakore mashanu anotera tichange takatarisana nezvinhu zvitatu. Chekutanga tichatarisana nenyaya yekuwedzera kuwanikwa mukana wokudzidza nevana vezvikoro vanotambura. Chechipiri tichange tichitarisa panyaya yelabor justice yemaworkers ari kushanda achiita kuti nyika ine ibudirire. Chechitatu tichazenge tichitarisawo zvemukati negungano redu reAmalgamated Roads Union of Zimbabwe kuti risimukire rikwanise kunyanyosevhisa mamembers.
Ko muzvikoro chii chezvedzidzo zvamuri kuzoita?
Panyaya yenyaya yekuwanikwa kwemukwedzera mukana wekuwana dzidzo yakanaka kwevana vechikoro, tichange tichipusha kuti paidrojiswe yatinoti Education Equalization Fund, iyo inoita kuti pavakwe zvimwe zvikoro kubridge gap reover 2000 schools dzisimo muZimbabwe. Tichange tichirwisawo zvakare kuti mari iyoyo kana yavepo idevelop infrastructure kumarural areas, kune vana vari kudzidzira pasi pemiti, kune vana vari kushaya chekudya vaya vachienda kuzvikoro, kune vana vasingaende kuzvikoro kana kushinaya nenyaya yekuti hapana kwekudzidzira nenyaya yekuti bridge rakaenda. Saka Education Equalization Fund ichange ichibatsira izvozvo, ichizobudisa zveimwe homwe yekupa vatisha vemaruwa mari yakati wandei yekuti vafarire kushanda kunzvimbo idzodzo. Saka tichange tichizobatana nemaparents panyaya yekuwanikwa kuwedzerwa kumukana wekudzidza paparents teacher association yatakavarura patanga tiri kucongress yedu, yekuti maticha nevabereki vaise musoro pamwe chete vachisumudzira zvikoro zvavo vachiadvisa maSDA ange anga agara ariko. Chechipara tiri panyaya yelabor justice, zvatichange tichiita ndezvekutarisa kuti mitemo yose inoita zvekushanda kwedu ienderane nesection 65 yeconstitution yeZimbabwe. Malabor laws yedu kusanganisira Statutory Instrument 141 of 1997 inotarisirana nezvekunhaurirano dzemari yakagadzira Apex Council neNGNC kuti zvibvisiwe tigadzire macollective bargaining chambers anoenderana nesection 65 yeconstitution yedu yemuZimbabwe. Tipushe kuti tiwanewo mukana wekudemonstrata tisingashungurudzwe sezvo zvichitenderwa mubumbiro redu remutemo. Tichazenge tichitarisawo nyaya dzekuwanikwa kwemihoro, tichisundidzira kuti vanhu vawane mari inotenga, mari inodya. Saka tichange tichiita neta kuti vadye maprotesti akasiyana siyana kuti zvinhu izvi zvikwanise kurealizewa.
Iro sangano renyu munogutsikana naro here kana kuti pane zvamuri kuronga kuita naro?
Kana pati kutarisa zvemukati meunion yedu, tiri kutarisira kuti panosvika the next 5 years Amalgamated Roads Union of Zimbabwe ichange yakuwanikwa pese pese muZimbabwe, ichange yakuwanikwa mudistrict rega rega, muconstituency yega yega. Tichitarisa muconstitution medu kuti branch iconstituency inosarudza MP kana zviri zvematongerwo enyika. Saka constituency yega yega inofanira kuzopera panopera makore mashanu yaane hofisi yeAmalgamated Roads Union of Zimbabwe. Inoita kuti munhu angofamba zvake achinge achidzwa kuti pane zvaari kuda zveunioni yake achizviwana pasina matambudziko akakura. Tiri kutarisirawo kuti mamembers edu achange akwira. Congress yakazvipa tageti yekuti tinofanira kunge tasvika 15,000 kubva pa5,000 varipo izvezvi panokwana 20 panopera makore mashanu anotevera. Tichitarisawo internal capacity yemaleaders chaivo tichange tichibuilda kuti vange vadzidziswa zvakawanda zvinoita kuti vakwanise kutungamirira, kwete kutungamirira muclassroom chete asi kutungamirirawo mucommunity vachibatsirana nevamwe kurwisana nenyaya dzakasiyana siyana dzinana climate change, zvehurukutano nezvimwe zvakadaro daro. Saka ndozvishuwo zvatinazvo kuti pa the next 5 years tingange taachivha nekuwedzerawo kubatana nemamwe maorganization anemuono wakaita seyedu tave affiliate yeZimbabwe Congress of Trade Union inoveboka rinobatanidza vashandi vese vemuZimbabwe kuti tigwe hondo dzedu tiri pamwe chete sevashandi.
Pazvirongwa zvenyu zvese zvamataura izvi, batsiro yamunotarisira kubva kuhurumende ndeipi?
Kana pari panyaya yekuwanikwa kwedzidzo nemunhu wese, hurumende toitarisira kuti chekutanga iwedzere mari yainoisa muzvikoro. Asi chakanyanyokosha ndechekuti patoms Education Equalization Fund yatiri kutaura iyi inoda kuti hurumende ndoinga togadzira homwe iyoyo ichirana zviri transparent kuti vanhu vese vakwanisa kuwana dzidzo. Tinotarisirawo zvakare kuti hurumende irespect constitution inoisunga kuti iyo ikwanise kupa basic education. Saka tinotarisira kuti hurumende iassume its constitutional responsibility yekupa vana vedu dzidzo vanotambura. Chechipiri, kana tarisa nyaya yelabor justice, hurumende yedu ngaione kuti mitemo yose inoita nezvekushanda kwedu iri kuenderana nesection 65 tarisabato reparliament iri rehurumende zvakare kuti angaine malaws ese aenderane nesection 65 yeconstitution yedu kuti tikwanise kushanda zvakanaka. Mitemo yose inoenderana nefreedom of association and assembly isambunyikidze zvinowanikwa musection 59 zvinoti tinotenderwa kuratidzira kwatinofanira kunge tichiita uko kwatinombozama kuita tichisungwa tichirohwa tichiharaswa. Hurumende yedu ikakwanisa kurespekta section 59 yobvisa zvimitemo zvairi kuisa zvekuda kumbunyikidza kodzero dzevanhu dzekuungana nekuratidzira inenge yatibatsira zvikuru kuti tikwanise kuenjoya malabor rights edu sevashandi. Kana tichitarisa hurumende zvakare tirikutarisira kuti itsigirewo zvakare nyaya yekubviswa kwezvinhu zvakaita sana Apex Council neNGNC zvisiri pamutemo kuti paburwe nemacollective bargaining chambers anoita kuti nhaurirano dziitike zvakanaka. Saka hurumende yedu inebasa hombe for the next 5 years yekuti tishande nayo zvakanaka tichiita kuti dzidzo yedu ibudirire, upenyu hwemushandi hubudirire, kuti nyika yedu ibudirirewo tikwanise kuita nhano dzakatirebei tichienda towards sustainable development goals number 4 rekuwanikwa kwedzidzo yakanaka nemunhu wose.